Vachicherechedza kutanga kwenguva yeLent iyo yatanga nhasi veZimbabwe Catholic Bishops Conference kana kuti ZCBC vati vari kusvikana zvikuru nenyaya yemhirizhonga yezvematongerwo enyika kushandisa masimba akapfurikidza kune vane muono wakasiyana kushayikwa kwemabasa nekushandiswa kwezvinodhaka munyika vachitaura nezvegwaro ravabudisa iri munyori muZCBC vaTravis Moyo vati apo vanhu vari kugadzirira sarudzo vanoda kuti kuve nerunyararo
pfudzi vedu vanonetsekana nemhirizhonga yatiri kuona iri kuitika munyika
mugwaro ravo vezcbc vato vanonetsekana zvikuru kuti nguva yesarudzo yasvika pane vamwe munyika vari mujeri nekuda kwokuti vane muono wakasiyana nehurumende mumwe wevari mujeri parizvino mumiririri wezengeza west mudare reparamende vajob scala vebato recitizens coalition for change vakasungwa muna chikumi gore rapera vachipomerwa mhosva yekupesvedzera mhirizhonga mushure mekuurawa kwenhengo yetriplec muzvaremo blessing ali vasikala vari kunyimwa mukana wokubhadhira mari yechibatiso kuti vatongwa vachibva kumba pane vamwe vanhu vapfumbamwe vebato remutwakazi republic party vari mujeriwo vawedzerawo vachiti nyika inofanirwa kusarudza vatungamiriri vasina humbimbi ndoga
kana tichisarudza vanhu vanotitungamirira ngatisarudzei vanhu vane hanya neupenyu ngatisarudzei vanhu noda kuti tive nekubudirira
mutungamiriri wezimbabwe council of churches variwo bishop wecentral zimbabwe muchechi yeanglican reverend ignatius makumbe vati panguva ino yekutsanya nekunamata vari kukurudzira vatendi kuti vanamatire sarudzo dzijekerere
kunamatira kuti maelections ari kuuyawa aitwe runyararo zvotoona kutoti tiri kutanga nekutokundikana izvozvi tiri kunzwa nyaya dzokuti kune vamwe vanhu vari kunetsana nokukuvadzana
vamakumbe vawedzerawo kuti vatendi vanofanirwa kunamatira mutungamiriri anobudisa zimbabwe mumatambudziko airi vatiwo makereke ari kupinda munguva yekutsanya nekunamata iyi vachiyeukawo dambudziko rawira kunyanya vechidiki rekushandiswa kwezvinodhaka
zvakare kunamatira kunyange nyaya dzekudhakwa kwevana vechidiki mwari atirangarire senyika vana vazive kurema chakaita vachitungamidza zvakanaka muupenyu hwavo
mukuru mubazi rezanupf vanoona nezvekubudiswa kwemashoko vatafadzwa mugwadi vati bato rezanupf rinowirirana nevemakereke kuti sarudzo dziitwe murunyararo
tabatana sevana vemuzimbabwe tinzwisise kuti sarudzo hadziite kuti ukama hwedu hupere hadzigezi ukama sarudzo inzira chete yekungotsvaka kuti nyika yedu iende mberi tichiona kuti ndiani ungatitungamirira
izvi zvatsigirwawo nevakasanobata chigaro chemurongi wemabasa mutriplec vaamos chibaya
patoenda kusarudzo apa senyika ngapasawanikwa mhirizhonga inoitika munyika vanhu vanosarudza utungamiriri hwavanoda murunyararo pasina mhirizhonga
kutanga kwechirongwa chelendichi chinova chirongwa chekutsanya nekunamata makristu nhasi achiyechedzawo chitatu chemadota lendi inoitwa kwemazuva makumi mana aya anozopera nekucherechedza kumuka kwajesu kubva kuvafi panguva yeeaster ndakamirira studio 7 muharare ndini rutendo mawere